A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 8th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic meltdown that has left inflation tumbling on a free fall.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voezimbabwe.com, at www.voeshona.com, and at www.voeindebele.com.
Thanks for joining us once more. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the current economic meltdown that has reached unprecedented levels with prices going through the roof.
With less than 40 days after the inauguration of President Emmerson Mnangagwa, the economy has tanked to levels that were experienced in 2008.
And tonight, we are also expecting the leader of the MDC, Mr. Nelson Chamisa, who will join us on the show.
Join the show right now and tell us what we're experiencing and also have a conversation with Mr. Chamisa. We are now live on Facebook, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you want to join the show right now, join us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. That number again, 001-202-619-2077.
Wonguwadiwa vateereri nevatariri, inyaya tirikurukura nezvayo nhasi, inyaya yekuoma kunonzi kwaita zvinhu munyika. Zvikuru munyaya dzezveupfumi, tinonzwa kuti mitengo yezvinhu yakwira, mari inodiwa yekunze kunge ichitengeswa zvinhu izvozvo, zvizhinji zvinotengeswa nekugadzirwa munyika, inonzi haisi kuwanika. Zvaitawo zvakare kuti vezvitoro vamwe vasvike pakutovhara zvitoro nekuda kwekushayiwa zvekutengesa izvozvo, kana kuti nekuda kuona kuti zvinhu zvinomira sei, zvingagadzikana here. Tanzwa vemichovha vachinzi vakwidza munzvimbo dzakawanda kubva pamasendi makumi mashanu kana 50 cents kuenda pa75 cents. Tinonzwawo kuti vanotengesa mishonga vemafamasi vazhinji vakutosvikawo pakuramba mari yemabhondi vachitovanda kuti vanhu vatenge nemari yekunze kana kuti vakuramba makadhi emamedical aid, anonzi mamedical aid cards. Vakuramba izvozvo vachida keshe, zvimwe chetewo nezvimwe zvipatara, tinonzwa kuti vakatokwidza mitengo. Dambudziko ndiroro remamiriro ezvinhu. Vamwe vakuti taakutya kuti zvinhu zvakudzokera kuna 2008 apo zvinhu zvakamhenge zvaita manyamamire nerongo. Saka tinoda kunzwawo kuti muchange muchitaura sei zvamuri kuona matunhu akasiyana siyana. Tingangoita rombo rakanaka rekuti tinge tiine mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa pachirongwa. Tinoona vakawanda vanotumira mibvunzo vachibvunza kuti tisvitsirei kuna vachamisa mibvunzo. Takazokwanisa kunge tichitaurawo nawo vakabvuma kunge vachipinda pachirongwa. Sunungukai kutaura nawo, ndo mukana iwoyo kuti munzwewo kubva kwavari nekuvapawo zvamune muchida kuti muvasvitse. Asi chirongwa ndechenyu, imi vateereri nevatariri. Tifonerei panhamba dzinoti 001-202-619-2077. Tobva takufonerai, Chris.
Yebo, Jonga. Zulukandaba sadibana njalo lamhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk. Lamhlanje ke sixoxa ngomumo okhona elizweni lapho esibuzwa khona ukuthiwa intengo yempahla etshiyeneyo ingaba yikudla, kungaba yikwakha, lokunye okunjalo isifike kusibanga esisethu sasibili okufana leminyaka yabo-2008 lapho intengo eyayikhwela umuntu eselayinini esiyathenga impahla ayiphetheyo athe fika emzile lapho okutshaywa khona impahla le abesetshela ukuthi hayi intengo yakhona isikhwelile. Ye, sekwesenzakala. Njalo sizwa kuthiwa abanye sebehle bavala izitolo zabo ngoba bebona ukubana hayi ukusebenza kusasebenzeki intengo yakhona, njalo labantu labo bayakhalala bayakhalakhala bathi hayi asisenelisi, imichova isikhwelile, imbadalo yakhona isuka ku-50 cents sipho ku 75 cents isinkwa sona bese idola sesi idola 50 lokunye kunjalo liko ke lamhlanje sifuna ukuthi sixoxe ngalokho sikhangelele njalo ukuthi sizabe silomkhokheli webandla le MDC ebese laziwa ngokubana yi-MDC Alliance, kathesi sokuthiwa MDC nje kuphela. Iye yilo ibandla likamnumzana Nelson Chamisa. Simkhangelele ke ukuthi sizaba silaye sisiza ukuthi yena macebo bani alawo asifuna ukuthi ilizwe. Sizwile nje kunsukwana isanda kwedlula ukubana uthena ulohlelo oluthiwa lona i-5-point plan. Sizezwa ngayo ukuthi kona i-5-point plan leyi ingaqeda yini udubo lwamabhondi lolu lodubo lokusilela nje kwezinto ezidolo jonga.
Takamirira kuona kuti ngakwanisa here kunge tabata vachamisa vachipinda pachirongwa. Tombonzwa zviri kubva kune vateereri nevamwe vanga vachitumira mibvunzo nemashoko avanoda kuzosvitsa kuna vachamisa. Tina vanonzi Mukoma Elisha Karima. Hanzi ini ndinoti ED, hanzi vanhu let's be united, tipinde mastreets tibvise matambudziko aripo. Aiwa, handiyo nzira yatinokurudzira yekuti vanhu vanga vachiita izvozvo. Pane nzira dzinenge dzichikurudzirwa dzekuti munge muchitaurirana, asi kana zvaomawo kusvika ipapo, pane nzira dzekuratidzira nadzo, nekuti mumwe abva apindura kuti hatizosvika here pakupfurwa nepfuti sezvakaitwa paya. Kune vamwe vari kuti tiri kuda kuti tibvunze vachamisa kuti ichokwadi here kuti varoda kupinda muGNU. Tinoimba kuti kana takakwanisa kuvabata, mune muchikwanisa kunge muchisvitsa mashoko iwo ari kubva kuna Mukoma Kuda Mahaso. Then pane mumwe ari kuti hanzi ndoda kuvaudza kuti vasabvuma mubatanidzwa, ndi Mukoma Talent nyama dzavo. Kuti hanzi mumwe anonzi Fulton Francis Mpupu. Hanzi vachamisa vanoziva here kuti isu vana veZimbabwe takazvipira kuenda nawo nemumvura nemumvura, ndi Mukoma Francis Mpupu. Tine vanhu vakawanda Chris vari kutumira mashoko. Ameno imi kuti pane vamwina here nerumwe rurimi.
Yes, Jonga, we have quite a couple of people, quite a number, who have written to us, and they wish us to pass these sentiments to Mr. Chamisa as soon as he joins us. So we hope that we won't be let down by the phones, because sometimes the network is a bit tricky, you know, especially this time of the night. Sometimes you can hardly get through, but we're just keeping our fingers crossed and hoping that he's going to get through. Mm-hmm. And Jonga, I have these, I'll just read a couple of them, because we will read the rest if we manage to get Mr. Chamisa on the line. We have Mr. Juma Ulete, who writes, when are we getting into the streets to face the junta like real men? That was one question which Jonga also had in his communication. There's also Maureen Kademaunga, who says, and women. I think she's correcting this. Who says like real men. Okay. So she says they like real women as well. And then we have Privy Mombe, who says, why as Zimbabweans are we continuing to suffer with sanctions? Yet instead, they must go straight to the junta. I mean, I hope, I think that the junta he or she is talking about is the government. Mm-hmm. Uh-huh. Well, there's quite a lot of them. We are going to be reading them as we await Mr. Chamisa to join us.
Pane vanga vachinyorawo pa Facebook Live page yeShona hanzi sound but ndofunga zvagadziriswa vanga vachitifu ndofunga vanga vasinganyatsotinzwa tichitaura. Kuita vamwe kuti watching you live and clear from Rustenburg. Call me wa voice number dzawo Mukoma Donald Mamboma. Koita Mukoma Kevin Mutondedza, watching from Bethel, Mpumalanga. Kote Hans McLaurence Nota. Vachamisa musabvume pambatanidzwa, ndi Mukoma McLaurence Nota. Kote Obey Mukuna, Hans mwana ngapiwe mbudzi yake chete. Koita Joseph Mutera, we are watching you from South Africa. Zvinoratidza kuti aiwa ndofunga vakukwanisa kutibata, vanga vachimbotati sikunzwikwa waya.
Yes, Jonga, as we keep waiting for the MDC leader, Mr. Nelson Chamisa, we'd like to inform our viewers and listeners that they can phone us and they can join the conversation right now. And the number is 202, the country code is 001, and 202-619-2077. You can also try us on our WhatsApp number, which is 001-202-465-0318. Yebogambe, Zulugandaba, siloku, sisamelelege, umnumzana, chamisa, ubana, siklutusanege, ngotaba, lwentengo, ekona, ekanya, isisidla, upetu, elizweni, singa, lingaschaila ge, ucingo, ku, nombolo ezithi zona. Seze wafika ke umnumzana Chamisa. Mr. Chamisa, welcome to the show. Hello, Mr. Chamisa.
Hello.
Yes, Mr. Chamisa, welcome to the show.
Hello.
Hello, can you hear me?
Hello.
Hello, ndofunga parukuta dambudziko. Eh, yave akata foni.
Oh, we
irikunetsa
almost had
connector. Aiwa zvisinei tarichiwanzwa vasingatinzwe tione kuti zvinogadziriswa here asi Chris vano muZimbabwe vari kunyanyo chema nyaya mitengo yezvino tanzwa kuti mitengo iri kukwira zvisingaiti vamwe vezvitoro vanonzwa vanga vakatisa zviziviso zvekuti vanenge vakavhara mukupera kwesvondo yemo vanga vakavhara kubvira musi wemugovera nemusi wesvondo ndofunga vachedza kugadzirisa nyaya dzemitengo nekuti pazovhurwa zvitoro izvozvo vamwe vari kuti vawana mitengo yakwira zvisingaite asi vazhinji vari kunetseka kuti chii chiri kuita kuti mitengo ibve yangokwira zvisina sharuko zvisina sharukano nokuti zvizhinji zvinenge zvichitengeswa vanotarisirwa kuti zvinenge zvichigadzirwa munyika zvakaita semafuta pane mumwe ambobvunzawo kuti tine mafuta tinorima nzungu nesoya beans muZimbabwe mafuta angangonzi pese pangoita dambudziko remarovha anzi akwira hatizive hedu kuti mafuta ari kutengeswa munyika ari kubva kunze here kana kuti ari kugadzirwa munyika asi ndozviri kubvunzwa nevamwe kuti vanenge vatenga kupi zvekuti vanongomuka mangwana vakuta kuti zvinhu zvakwira nekuti zvaoma Chris
yebo Jonga sikhuluma nje sizwa kuthiwa umfo kamnumzana Morgan Tsvangirai usichiye ngolwesi ngomgqibelo wabekwa ke lamhlanje eBuhera emzini lapho okwabekwa khona ke umuyi umnumzana Morgan Richard Tsvangirai yiko ke kade bebuthene lamhlanje inkokheli abasekeli kunye labahlali balapho eBuhera bevalelisa ke umuyi obehlala eKwekwe osithiye ke ngomgqibelo Jonga.
Ndizvo zvo mashoko arutaurwa naChris ndeyekuti munin'ina wava Morgan Tsvangirai vaCasper Tsvangirai vakashaya nemugovera tanzwa kuti vachengetedzwa kana kuradzikwa nhasi kumusha kwavo kuBuhera kunove kwakaradzikwawo mukoma wavo vaMorgan Tsvangirai ndokwanga kuine vakawanda vebato reMDC kusanganisirawo mutungamiri webato vaNelson Chamisa tiri kuedza kuvabata ndinodayira kuti vachiri murwendo kubva ikoko kwavanga vachi nyaradzana nemhuri yekwaTsvangirai vachichengetedza vaCasper Tsvangirai.
Yes, Jonga, there's been a lot of talk about the diaspora tax which apparently we are getting reports that it's not true but it is I understand Mr. Chamisa is on the line. Welcome to the show, Mr. Chamisa.
Hello, good evening. How are you?
Fine, good evening. First of all, sorry about the Tsvangirai loss. We understand you were at the burial today.
I'm actually on my way from Buhera now, so I've had to just stop my team so that I attend to you.
Oh, okay. Thank you so much for that. Thank you so much. Now, my first question, Mr. Chamisa, is on the talks between yourself and the government, that is the president, Mr. Emmerson Mnangagwa. Is there anything? Are you talking?
Well, let me state categorically, definitively, and authoritatively that I've not had any discussion, any conduct with Mr. Mnangagwa or any of his representatives or envoys. Not that I intend to have any in any time soon, but just to clear the air. I've seen a lot of things flying around that Mr. Chamisa wants to be this. I'm actually surprised that the Sunday Mail, in their own propaganda roller coaster, they would want to draw my name into it and choose to be my spokesperson. I do not want to be a prime minister. I have not said that I want to be a prime minister. I do not want to be the leader of opposition in parliament because I'm not part of the opposition. We are the ruling and reigning party. We won the election on the 30th of July. People voted for us. What we are doing in the process is to consult with the people, with Zimbabweans, on the way forward, because we don't want to rush into a decision or an action that people have not supported, that people are not supporting in terms of buttressing their vote on the 30th of July. So there is no discussion between myself or any of our team with Mr. Mnangagwa. There has not been any conduct. We actually wrote to Mr. Mnangagwa before the election because we were raising issues around reform, issues around the 10 key issues we had raised before elections around free and fair elections. They did not respond to us. In fact, we wrote four letters which were not responded to. In fact, what then Mr. Mnangagwa did through Mr. Charamba was to respond to us through the Sunday Mail by mocking us, by trying to portray us as people who are who were not confident of winning an election, who wanted a GNU then. But it's clear that we went to an election, we defeated Mr. Mnangagwa, we won the election. They did what they do, what they did, and they've done that against the vote of the people. And that's why I think you see the situation we find ourselves in.
Mm-hmm. So if the government or if Mr. Mnangagwa invites you for talks, are you ready to take that up?
Well, look, I don't understand what they would be inviting me to talk about. One thing for certain, no to GNU, no to the issue of repeating what they did to President Tsvangirai. This is a new ballgame. This is a new direction. If we are to have any kind of an engagement, it has to be an engagement on issues to save Zimbabwe. Then we have put on the table five critical issues that have to be resolved. The first one is the issue of legitimacy, the issue of the will of the people. It doesn't make sense for people to go into an election, vote for a candidate of their choice, only for that vote to be disregarded, discarded, and ignored. We want the vote to count. We want the voice of the people to be respected. For that to happen, we need to understand the contours of engagement, the terrain of engagement, who does what, when, and how. We do not want our soldiers, our military, to be there as the electorate dictating to the electorate who should be leading. Let not the gun guide politics. Politics must guide the gun. Let not the bullet undermine or negate the ballot. Let the ballot choose and define who should lead the people of Zimbabwe. So that discussion is very important around the way forward. Legitimacy, let the will of the people be respected. What the people voted for on the 30th of July. And I must clear this thing. There are people who are saying, no, these were not submitted at court and there was no evidence. Far from it. With all the evidence we needed, all the V11s we needed, you are aware of the bundle that was disregarded, and that bundle had other V11s just to buttress the minimum V11s we wanted to make sure that we press our case. But not only that, we also wanted a subpoena of the silver to ZEC, which was denied by the Constitutional Court. That was going to be the basis of our declaration. But we were clear, we are clear, that we won the vote by over 2.5 million. And Mnangagwa had less than 2 million. That is the vote. And that vote wanted it to be respected. That is the basis upon which we were seeking a relief to be declared winners. because we knew what the people voted for. We insist and we continue to insist. So that is the first issue. The second issue is a comprehensive reform agenda around electoral reforms. We can't have 5 years in, 5 years out. We continue to have discussions around disputed elections. Every 5 years, we reproduce contestation, dispute around the elections, disagreement. We do not want to be talking politics all the time. Let's talk economics. Let's talk development. Let's talk people's issues. But for us to be able to do that, let's clear the air. The hygiene issues around elections, electoral reforms are key. ZEC, for example, has clearly shown that they cannot manage an election. They need to be chlorinated. They need to be disinfected of the infection that has affected them. They need to be very clear in terms of what they do on behalf of the people of Zimbabwe. So the ZEC secretariat and the ZEC commissioners, some of them lack integrity to run a credible election. We need electoral reform. We need political reform. We need media reform. You can't have 38 years down the line, only one television station for a country, and one state broadcast instead of having a public broadcast and private radio station. We need reform. Mm. We need reforms around the constitutional alignment of our laws, especially the statute. The reform agenda is crucial. The third issue is nation building. Our nation is divided. We need to make sure that we get together as a people and say what has caused the kind of problems we have. Kukurawundi, Murambatsina, August 1, and many other such things like June election 2008. Why did we have what we did? What we had, and why do we do what we did? Then unpack in a very thorough manner so that we don't have a repeat of these problems. Nation building, peace building, national visioning, national dialogue on that issue. Fourth issue is international engagement. We need to engage the international community, but with one voice. Right now, I've been invited to go to various countries. I don't want to go there. I say something that will be seen as if I'm undermining the collective good, because people want to see progress. People want to see development. But we must also be keeping up to standard with the norms and values of democracy, the norms and values of rule of law, the norms and values of good governance, the norms and values of free and fair elections. But for us to be able to do that, we must agree on a template of timetabled and time-bound reforms that we must put in place as we go forward. Last but not least is the issue of an economic and a humanitarian response. Our people are suffering. People are jobless. There's no money in the banks. We have ideas. And for some of us who are in the alternative, it pains us to see the kind of problems that are affecting our country. Pedestrian problems, bus stop problems that can be easily solved by people coming together and to say, this is a raft of measures that we want to implement. I was listening to the Deputy President of Ghana talking about how they are scraping taxes, VAT on certain of the important transactions, like real estate, like, on the stock exchange, the trading of shares. That is the progressive tax regime that other countries are doing. And that is what we must be focusing. Not to have regressive tax like the 2% you are having. This to tax the poor,
Aiwa, maita basa wachamisa regaiti pinde muririmi rwamai. Asiti sata kushitsa mvunzo muririmi rwamai. Timbozi isa watereri kuti regaiti mboti tipe mkana mutungamiru we MDC Vanelson Chamisa vataure. Kwema minutes mashana anutevera tozo kufurira emikana panare kuti mwenge mchi kanda mvunzo enyu. Nekuza wachamisa zvamuno da kuti vanga washitaura. Tongo timu tsanangure wachamisa muririmi rweshona. Nyaya hombe matsamba esa atina opano kubva kuvatereri inyaya yekuti muri kupinda here muhurukuro navamunangagwa dzekuumba hurumende yemubatanidzwa kana GNU. Munogona henyu kutanga matsanangura ipapo mozosvitsa zvimwe zvamava muchitsanangura zvishanu zvakakosha zviya.
Hakuna hurukuro, hakuna werengedzo, hakuna kuyanana, hapana mubatanidzwa. Hapana kubatana kwemashoko kwepfungwa kana kwemitumbi panyaya yezvenyika munyika muno. Handisati ndambonzwa kubva kuna vamunangagwa kana hama dzavo dzavanoshanda nadzo kubva patakabva kutanga kuti pane nyaya dzesarudzo. Semazira amunoita, ndakangopuwa kamagambutsa nehovhorosi dzokundimbofamba nebasa vatangirai siya vati siya zinzatati na mbe tatarisira. Saka ndapinda mchirongwa takata urozu ndayangota urwane mkuru wedu kutipane zinofana kugadziriswa kuti nyika inge chifamba mberi zvakanaka panyaya dzesarudzo. Zvinhu zvatakabva tagadzirisa zvinokwana kuita gumi. Pane zvese gumi hapana chakagadziriswa. Takapinda musarudzo tine kunyunyuta negununo tikati isu pane zvatiri kufara nazvo hazvitinei chero takasungirwa ruoko rwedu kumashure kumusana tinongonorwa nerumwe chete ndobva tapongomora iwo mukomangwena kusvika vati tsee pasi bemvura. Takunda musarudzo vakabva vaendawo hambeni zvavakanoita. Takaona kuti pakava nekumwe kubata kwakaitwa kwokuti takazongoona vakutaurwa vachinzi ndo vari kunzi vakunda. Asi vanozvizivawo kuti zvakabuda musarudzo ndezvipi, vanozvizivawo kuti vanhu vakavhota sei nokuti vhota haina kuitwa kune imwe planet ekumazi, yakaitwa muAfrica muno matinoziva kuti vanhu vakavhota muno muZimbabwe. Vanhu vanoziva mavhotera vakaita, ndosaka muchiona inauguration yanga isina kana mapemberero. Kana mukafamba munharaunda mese hakuna anoratidza mufaro wezvakabuda nekuti vanhu vanoziva zvavakavhotera. Saka haugoni kubata chibharo chokwadi, haugoni kubata chibharo nyaya dzesarudzo kuti dzabuda sei nekuti vanovhota vacho ndo vanenge vachiziva kuti vakavhotera zvipi. Saka izvozvo takanga tanyora kuna vamunangagwa kakasiyana tisha taenda kusarudzo kuti timboonana nekuti ndaizviziva kuti tasvika patasvika. Hazvinoda kuti kana tasvika pakadai vanhu vazivane nokuti vanhu vanoverengana uye vanhu vese vanofanira kunge vajairirana mafambiro avo kuitira kuti nyika iende mberi. Pari zvino mukaona dambudziko ratinaro nderekuti hapana kutaurirana, handina nhaurirano. Zvese zviri kunzi vachambisa vandaita prime minister, handidi kuita prime minister nokuti chandakasarudzirwa neruzhinji rweZimbabwe kutungamirira nyika. Ndikagamuchira, ndikatambira ende ndakafara nazvo. Naizvozvo ndakamirira kutotanga basa semasarudzirwa akaitwa navanhu, kwete zvokunzi prime minister. Ini ndingati ndoda kuti ndinzi ndakunokumbira remote indakapuwa TV.
Ndikubatei muromo, ndikubatei muromo, wachambisa ipapo. Ndikubatei muromo, ndise mubvunzo. Makakokwa kunaurirano makasununga here kuenda kunosangana nawo muchiita hurukuru?
Naurirano hatityeka, kutaurirana hatitye. Asi kuti tei tinotaura zvinhu zvishanu zvandanichimbotaura muchirungu. Isu hatina dambudziko nenhaurirano. Asi chinhu chatisingadi kuti tiite inyaya yokuti tiite herisadza muteko etevera tosikana kunonyudza iwe uchitemba kuti unenge uri ngwena yajaira kugara murwizi. Inini uchizva ndikanoda kunopinda murwizi makomo ndokona kuneseka kushambira. Wonondipa zvikapu zvoonekwa dumbu ratishaku kuzvimba kandati angarara pamusoro pemvura hatidi. Indinoti handiwo paruware pandine ndakajairira ndopandajairira nokundo kune vanhu. Toona kuti zvinhu zvinoda kugadzirwa munyika ndezvipi, towirirana pane zvimwe zvinhu zvatisina kuwirirana zvinhu zvishanu. Chokutanga tofanira kuwirirana zviri pachena kuti sarudzo dzomusi wa 30 July dzakanga dzaitwa vanhu vakavhota, asi zvakazotaurwa izvo zvakavhotera vanhu. Ichocho chinofanira kunge chiri chokwadi, chinozikanwa namasabhuku, chinozikanwa nemadzishe, chinozikanwa nemaprofita, chinozikanwa nemapasta nemabhishop, chinozikanwa kana nemunhu upi zvake, mudzimai, murume, mukomana, musikana. Vanozviziva ivo vamunangagwa, vanoziva navachiwenga, vanoziva kuti sarudzo padzakabuda vakavhoterwa ndevapi. Saka toda kudzokera ipapo kuitira tive nekudzoredza masimba evanhu. Vhoti ive nesimba, vhoti ive nechimiro, vhoti ive nechirevo, kwete kuti vhoti inongonzita vhota mangwana pongofamba pachinzi uyo ndiye ahwina. Aa, iko kubiridzira kwakadaro hatikubi. Toda kutanga tagadzisa nyaya yeku chinhu chokutanga, tochiwirirana kuti zvatiri pano ini makangokaruka mava pamunhu wakanga achifanira nga aripo, akangokaruka asiri paanofanira nga ari. Zviizoitwa kuti ende mberi. Chechipiri inyaya dzekumhindurwa kana kuti kuzumburudzwa mareforms, shanduko inoda kuti igadziriswe munyaya dzesarudzo, munyaya dzemagariro ematongerwo enyika. Mukatarisa ike zvinoizvi makanzuro haashandi zvakanaka nokuti hurumende inenge ichingopinda ichingoita inobata mupfupi kubata murefu, kana kunoda kunokambura zvevapfupi nokuda kwokureba, kana kunofema mhepo yakawanda nokuda kuti mhino dzavo dzakakuti farei kudarikawo zvekumalocal authorities. Izvozvo zvoda kuti zvigadziriswe, tisaita interference ya minister wa local government kuma local authority, mapolitical reform. Nyaya yemadzishe edu anofanira kuti anga akasununguka kuita basa chengaosemana ngapana risina mhodzi, kwete kuti ishe anenge achiita zvokunzi ndewezanhu. Hakuna ishe webato, ishe ndewenyika. Zvoda kugadziriswa izvozvo. Ndivo vana chibwe chitedza vanochengeta kana nemagariro enyika zvisiri zvebato. Tinoda kugadzira izvi zvema reforms nguva media reforms, nyaya dzekuti majournalists edu anoita sei. Ini muri kutepfenyura muri ku Voice of America. Tinoda kuti mutepfenyure muri muno mutambara kede tine mavoice akasiyana-siyana nepfenyuro dzakasiyana-siyana. Iri Saruraude, munhu achitaura zvaanoda, anotsoropodza hurumende, anotsigira hurumende, anotsoropodza vanopikisa, anotsigira vanopikisa. Ndo zvinoita kuti nyika inge yakasimba. Nokuti hakuna chiedza chinosimba pasina rima. Hakuna chakanaka chinomira pasina chakashata. Saka tinoda kugadzirisa izvozvo. Chechitatu inyaya yokuti munyika muno muve nerunyararo. Hamudyiwe rinopisa munyika muno. Sarudzo, kumbunyikidzana, vanhu vane misodzi pamatama, vane mavanga kumusana, mbonje kumeso. Nekuda kwezvinoitika munyika muno. Toda kubva mutsika iyoyo. Tova nerugare, tova nerunyararo. Tova nekuvaka nyika yedu nemuono umwe chete. Kuti chinonzi Zimbabwe chii. Kubatana zvanza zvinogezana. Tiri dzinopimbira gumbo rimwe chete. Tobatana pamwe chete toenda mberi. Umwe ihuro, umwe musoro. Ndokuti tive nechimiro chakanaka nechiso chakanaka senyika. Tichibatana chienda mberi. Zvoda kugadzirwa izvozvo. Vana Gukura Hunti, vana Muramba Tsvina, vana First of August. Kupfurwa kwakange kwavanhu kuita kunge pari kupfurwa shiri kana mhuka. Hazvigoneke kuitika munyika. Ndoona vamunangagwa vada kuzama kuti tazozama kuti taakuda kuita commission of inquiry. Haugoni kuti unge uchizvivheneka. Iwo ndova muridzi muparanzongo. Kureva kuti vanofanira kutotsvaga Mwari kunze, kunyanya paramendi, kana vari kunzewo vanotongozviita, kwete kuti ndaseta commission ini. Hai, tinopokana nazvo, nokuti kuona kuti kuda kuzama kuvharidzira zvimwe zvavakanga vachiitawo. Izvi zvakaitika zvinozikanwa, pazvoda kugadzirwa panyaya yedialogue. Chechina inyaya yekugadzirisa nhanganyaya yekutoita sei kunoti gogogoi kune dzimwe nyika, kuna naAmerica. Nyaya yechikwereti chatakaparamura chokuti taidya mari semushonga ameno wemusoro. Hauna kana dosi kana chii, kungobhuira chete kusvika tsinga dzati tareta. Toda kugadzirisa nyaya yekutoita sei kugadzira chikwereti ichi. Toda kugadzirisawo nyaya yemagariro edu nekudzidzana nedzimwe nyika. Tibve mudambudziko ratanga tinaro rokuti pane kupokana nedzimwe nyika nokutukana. Zvinhu zvofamba mberi tichitaura izvi rimwe chete, asi tichiwiriranawo kuti zvinoda kugadziriswa ndezvipi. Kunana Zidhera kwavanochema ndezvipi zvavanochema nazvo, isusu ndezvipi zvataitawo kuzvishamba. Nokuti ashamba kumeso haanyari kuenda pamberi pevanhu kana pamusoro pegomo. Akapfeka haanyari kuenda pamusoro pegomo nokuti unenge azvigadzirisa atsvinda. Saka ise nyika tinofanira kugadzirisawo nyaya idzodzo toenda mberi. Chokupedzisira, inyaya yeupfumi hwenyika hwaparara kunyanyanyanya huori hwanetsa. Hazvigoni kugadzirwa. Chikorobho hachigoni kuzvichenesa, chinotogezwa nevamwe. Kureva kuti zvinhu zvakaitika munyika munomu, tsvina yatinayo haigoni kupera netsvina yakaikonzera. Inoda kutoti pave nevatsva vanouya kuzogeza. Nokuti kana chianhu chakasviba chinoda kugezwa nechimwe, zvanza ngazvigezane.
Ndizvozvo.
Nekuchena.
Vachamisa, tinotenda ramba yanyu muri parunhare. Taachikupai mukana kuti mutsanangure zvishanu zvikuru zviri kuteerwa nebato renyu. Toimba kuti vateereri vazviteerera. Pane muteereri ari parunhare, muteereri wedu wekutanga. Makadii?
Makadiwo.
Takasimba, ndiani avo?
Shumba, ndinofanira ndiri kuLusulu.
Shumba, mati muri kupi?
Kulusulu kubhinga.
O, kubhinga. Aiwa, tinotenda, tichikutenda zvikuru kuti muri kukwanisa kubata Studio 7 muri kubhinga. Tine mutungamiri webato reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vari parunhare. Nhasi vakasununguka kuti vange vachitaura nevana veZimbabwe. Tipei tinzwe zvamunoda kutaura navo.
Tokutanga, ndotanga kutenda kwamuri kundipa mukana unoti ndicho munhu frenyi. Tandiripa nyaya yange yechipiri. Pane nyaya yekuti vanhu vanoda kuita mubatanidzwa. Mubatanidzwa taiona kwenguva yakareba kana munguva yasindisijai pakapaita mubatanidzwa muzi. Asi zvinozowanikwa nevanhu muzimbabwe hazvizozivikanwi. Takaita mubatanidzwa wamukomo, takaita mubatanidzwa watsvangirai, asi zvinowanikwa nevanhu hazvizozivikanwi. Ini ndiri kuona kuti handioni chikonzero chekuti zano ingada kuita mubatanidzwa iye ine vanhu vanokwana kuita 145 vari muparamendi. Zvichireva kuti kana vakahwina zvemutsando kumubatanidzwa unogoitwa wei. Zvine ngozi huru zvemubatanidzwa nekuti zvinokonzera kuti vamwe vanhu vasasevedzesa pfungwa dzavo, vangomirira kuti ngatiite zvakati tigozoita mubatanidzwa. Ndo rimwe danho rechipiri. Ini ndiri kuti kune vanopikisa zvakaita sana vachamisa sezvo vane vanhu vashoma mutungamiriri uripo kana kuti mudare reparamende ngavaregedze kuita zvokuda kuita zvemberanini ngavarege vakahwinha vaite basa ravo iyo vakamirira vakatarisa kana chiri chokwadi chokuti pakahwinhwa zvichaonekwa kana pasina kuhwinha zvichaonekwa
ndizvozvo
nyika ino iyi tiri kutarisa kuti vanhu kune vanhu vanozviitisa vasingadi kupawo vamwe vanhu mukana vanhu ivavo havadi kutenda nemabasa ari kuitwa nevamwe vanhu nokuti iye zvinezvi tikatarisa nyaya yekuti mari iri kushayikwa mubhengi mari itanga kushayikwa takati hati tikatibvisei tisewo yedu mari tikasaka pabhondi parutivi ikangoramba yakangoshayikwa
asi ndokuitira kuti kana mune mubvunzo wamunoda kutsvisa kuna vachamisa kuitira kuti tipe vamwe vateereri mukana nhasi foni dziri kuita kupisa vanhu varikuda kutaura naadvocate chamisa
ndiri kuti kuna vachamisa imi vachamisa imi urongwa hwenyu tahuhevhwa munoda kuti murongere vanhu zvehupi sezvo matimu hamutoda kubatana nevava urongwa hwenyu huri pasi ndamakatarisa imi kuti zvingabatsira vanhu ndezvipi vatoenda hangu
maita basa vashumba vachamisa ndofunga manzwa mubvunzo wabva kubhinga uyo kuna vashumba hanzi zvii zvamakarongerawo vana vezimbabwe kana musiri kuda kupinda mumubatanidzwa
ndinotenda vashumba palusuvapo ndakanga ndiripo mazuva apfuura pane vanhu vakasvika vane rutsigiro ndinotenda zvikuru isu tiri pachena pachena pedu ndepekuti tisu takavhoterwa neruzhinji muzimbabwe saka toda kuti nyaya iyi titoisvitsa kuna nasadhaki kuna naau igadziriswe kuitira kuti kuvhoterwa kwatakaitwa kuve kunoiswa kuti titungamirire vanhu vemuzimbabwe mhinduro tinadzo mazano tinawo takataura mazano aya mamwe acho ari kukopwa nehama dzedu dziri kuzanupf asi ndiri kuona kuti kukopa kwacho vanokanganwa makoma nemafurustop zvotadza kuzofamba zvakanaka zvinotadza kuva nechirevo chakakwana asi mazano tinawo chatinoda isi kupuwa mukana wokutungamirira toda kupindurawo nyaya yavataura kuti zanupf ine mahavhotsi kana kuti mamp akawanda munozviziva kuti pane kunyunyuta kwatanga tinako pamabiridzirwo akaitwa mavhotsi kunyanyanyanya kumaparamenda ikoko kunotova nedambudziko guru munoziva zvakaitika kuna nachegutu vana vanduna kuti vangokaruka vamuparamende vachinzi vapinda ivo vasina kuvhoterwa akahwina ikoko ndewemdc anonzi konjana nezvimwe zvakaitika kunzvimbo dzakasiyana siyana kwavairamba kuvhura mabhokisi acho aizonzi avhurwe zvekukoti saka tichiona kuti tsotsi chakawanda iyo kusumudzwa kwemhute kwakawanda kusumudzwa kweguruva nedota kwakawanda iri mbiro mbiro dzokuda kutisaona kwatiri kuenda isi tiri pachena takavhoterwa takamirira kuti zimbabwe ichitaura kuti inoita sei nekuvhota kwayo yakaita musi wa30 july mukangoti tine chirongwa chimwe chatiri kuita pari zvino kuteerera vanhu vanhu vari kutiudza kuti tingoti pai zuva zuva rekuti musi wakati tine nyunyuto yedu yatoda kuti titsvete kuburikidza nekurakidzira izvozvo tiri kutozvironga uye tiri kuzvibika nokuti zviri pamutemo bumbiro remutemo section 59 rotibvumidza kuti kana taa kudawo kurakidza nyunyuto yedu zviri murunyararo nokuti tiri bato rerunyararo bato rerugare hatidi zvinhu zvine mhirizhonga mukati tichagadzirisa toita kuti pasava neanoda kuzopindira ari kune dzimwe nyanya nokuti tinoziva ri kune mamwe mapato anongoda kuti kana pakaunganwa obva ati mdc yaita zvakati uwo huri utsotsi hwavo toda kuti gadzire ndoumwe urongwa hwatiri kuita vashumba nonga madaira kushoko redu satataura kuti munhu wese muzimbabwe haisi nyaya yemusoro chete kana kuti utungamiri mutumbi wese ngaupfakanyike ruoko kwaruri ucholocho ngarupfakanyike gumbo kwariri kubhinga ngaripfakanyike maziso kwaari kuchipinge ngaapfakanyike kunyanga uko kana uri chiuno pfakanyika nyika yende mberi
aiwa tinotenda zvikuru advocate Chamisa ramba yanyu muri parunare ndofunga Chris aroda kungoti ambotefenyurawo mururimi rwendevele achitembenudza zvataurwa navachamisa
yevakangibezulu kandaba lingalitshona njani lapho elikhona lamhlanje ke kuhlelo lwethu lwe-live talk silo mkhokheli webandla le-mdc umnumzana Nelson Chamisa okukhulu kakhulu asekukhulumile yikuthi kona lokho esikuzwayo sikubala emaphephandabeni ukubana yena kuthiwe abe kumbe ngu-prime minister kumbe aphiwe isihlalo sokuba ngomkhokheli edalele parliamente uthi hatshi lokho asikoqiniso, kodwa-ke amasango akhe avulekile ukubana nxa kulokukhulumisana ye uyavuma ukuthi kungakhulunyiswana, kodwa okwakathesi lokho esikuzwayo asikoqiniso. Yiko-ke mnumzana Chamisa, uyavumelani lami phela?
Yeah,
thank you so much.
Uyakhuluma iqiniso kakhulu.
Iliqiniso phela. Aya.
Yeah.
Hey, hayi, lati sibongile. Mr. Chamisa, you had one of our callers. It's actually we have a number of people who've been asking about getting onto the streets to protest legally, like you know, you pointed out. What is the situation regarding that? Because we understand there's a demonstration coming up this week on Thursday. Are you part of that demonstration?
Well, demonstration on Thursday is a demonstration being organized by the Zimbabwe Congress of Trade Union. As you know, from time immemorial, the ZCTU has always been our parent in the struggle, because the MDC is an outcome and offshoot of the struggles of the working class. So there is a symbiosis between the party and the parent. When the parent convenes a great ceremony, you know that it's African for the child to also be involved and to take a particular interest in that. But we are going to have our standalone demonstration at the appropriate time with the necessary safeguards and notices to the police and to everyone who cares, because we do not run a rebel movement. We do not run an underground movement. We are running a democratic movement. So whatever we do is democratic, peaceful, nonviolent, and open. So we are going to advise. We are consulting, and we are so excited with the feedback we are getting across the whole country. People are showing enthusiasm, great excitement. They are raring to go because they are saying that they have been shortchanged. What was declared is not what they voted for. What was confirmed in the Constitutional Court, of course, respecting that decision of the court, but it's not what they voted for. And at the end of the day, it's about what the people are saying. We must respect the people, listen to their voice, honor their vote, and make sure that going forward, we are going to safeguard and secure that vote.
Mm-hmm. Tunotenda zvikuru, rambai nyimuri parunare vachamisa. Tine muteereri parunare. Makadi?
Ndiripo makadi.
Takasimba, zita ndiani?
Mr. Obasanjo.
Mr. Obasanjo, muri kufona muri kupiwa Obasanjo.
Kwekwe,
aiwa mukana ndiwo iwe kuti mutaure na Advocate Chamisa, mutungamiri webato reMDC vari parunare.
Zvakanaka, iwa Chamisa. Mbudzi wangu ndirokuti mbudzi wangu ina hamugutsikani here remakotsi emuno munyika munomu. Ndiwo mbudzi wangu wekutanga weconstitutional court makaenda kuno court hamugutsikani nawo here judgment yakaturwa. Azoda kuzoze wechitu ndirokuti kuAfrica Union kwacho zvakazopata se kwamaida kuti muende futi. Ndiyo mbudzi yangu miiri iyo chete.
Okay, thank you. Mr. Chamisa, your questions there.
Tinotenda baba apa kwekwe apo nyemashoko. Tanzwa kuti al-Shabaab inombonesanesa ikokoko nekurohwa kwevanhu nemabhemba zviri kutirwadza zvikuru. Chinhu chatinoda kuti tichinge chiongororwa. Asi panyaya yamataura yakakosha. Hongu, matare edzimhosva ane matongero aanoita. Asi munozviziva kuti matare edzimhosva kusiko kunoperera nyaya. Kunoperera nyaya kumatare evanhu. Matare evanhu dare guru revanhu rakagarwa musi wa 30 July. Vanhu vakatara kuti waenda kuti vatungamire ndiani. Honga matare edzimhosva anenge akunozama kupfeketudza. Kana achinge apfeketudza anofanira kupfeketudza zvinoenderanawo nezviri kudikwa nevanhu pasi. Kana zvisina kugadziriswa izvozvo, dare rinogona kunge ratara mutongo. Asi tinoda kuti chitarwe zvido zvevanhu. Ndokwatadzokera kwokuti vanhu zvavakavhotera
pinde zvipi nyaya yabukutaura iko Africa African court onge nyaya yakaenda ikoko inoziziva kuti inogona kutora nguva asi kunopenengura nekuti kune zvimwe zvataifanira kunge takabvumidzwa mudare redzimhosva kuti tinge tichitsveka pamberi pedare ndakanzwa paakutaurwa nyaya yekuti evidence yanga isina kukwana zvose izvozvo handi chokwadi evidence yanga yakakwana kuti ti ndosaka muchiona kana vana mangoma nananowa manyika pavanga vachiuya vanga vachiuya kuzotutsira neevidence iyoyo asi evidence iyoyo munoona kuti yakaraswa kuzorekodi zvikange zviri pachena zvakaonekwa nemunhu wese tinewo nyaya yesapina kana kuti gwaro ratakanga tatirukuka kuti ringe richiunzwa mudare nezeki kusanganisira maresult ezeki avanawo avanga vanawo zvaivakumbira kuti angatiuya mudare takarambirwazve izvozvo nokuti ndo yanga riri dzinde kana kuti panga pari pamwongo wekuti sei taifanira kungoti tinzi isusu tii takawina nekuti pavhoti iyoyo tanga takatsuna zvokutsuna zvikuru zvokuti hatichifanira kungotingosvika mudare ponzi ava ndo vakahwina asi nokuda kwokuti zvanga zvava nemamwe mabati vanga vaitwawo nezeki neumwe unjarinjari hwanga hwoitwa nezeki zvanga zvava kunonetsa zvese makazviona hapana chandingatutsira panyaya iyi ndonga kana kukwekwe maizviona pazvivhitivhiti kuti nyaya iyi yakanga ine matsurundo anobva kunyaya dzematongerwo enyika nekumwe kumbunyikidza kunenge kuchinetsa-netsa kunenge kwaakunoitwa kunana zeki ikoko
aiwa tinotenda zvikuru ndofunga kuti vaObasanjo pakwekwe apo vawanzwa mhinduro dzavanga vachitarisira kubva kuna vachamisa vachamisa imwe nyaya iri kunetsa pari zvino munyika inyaya yehupfumi hwenyika handizive kuti mune zvekutaura here panyaya iyo yemamiriro akaita ikonomi nekuti vateereri vakawanda vari kubvunza kuti toita sei tibatsirei kana kuti ndisanda kupai mukana iwo tingonzwa pane mumwe muteereri apinda futi tobva tadzoka kwamuri nenyaya iyo yezveupfumi tine muteereri Chris
yevo jonga silo mulaleli sakuamukela kuhlelo
yevo linjani
siyaphila linjani
hayi siyaphila
igama ngubani
Oh lukhuluma no Dumisandla eSouth Africa wakuncube.
Okay, ubabuncube ungasipha nje ngama fitshane olakho lapha ngoba baningi abafuna ukwengena uhlelo.
Okay, hayi ngiyabonga ngizwa mphela liyakhuluma ubabuchamisa lawo yachaza ukuthi wahamba njani ekudelelezeleni kwakhe ukukhetho. Kodwa hey sike sazama lathi singabantu siphila sise South Africa sike sazama ukuthi sihlangane le government yeZimbabwe ukuthi kube lamathuba omsebenzi esiwavulayo njengokuthi lasahamba saphesheya kwelizwe sithi sifuna ukuncedisa lapha lalaphana into esayinanzelelayo sikwenze lokhu ngemva kokukhetha sithe sikunanzelela sananzelela ukuthi laba bantu into eyenzakala ngoNovemba kusuka umgabe kungena umnangagwa kwakungasendlela yokuthi kwenzelwe abantu baseZimbabwe kumbe kwenzelwe ukuthi kube lotshintsho into eyisenzakala laphana kwayekuyukuthi nje umnangagwa wayehleli ebheke umngane wakhe hawukela nje isikhundla esokuthi wonke okwenziwa ngubaba lo at least ngabe nami kuyenziwa kini manje usesikhundleni lesiyana nje ufeza nje izifiso zakhe hhayi ukuthi yenzela abantwana baseZimbabwe vele umqondo webhizinisi kumbe wokuvusa ilizwe lwababa akanawo singakhuluma kuthoni ilanga kwenzeni kwenzeni but into esidingakala manje isisombululo ukuthi abantu ngoba sisithi thina sifuna ukukwenza peaceful kodwa bona bekwenza ngodlame angiboni ukuthi mina kulo muntu ikhanga lingalwa lembuzi imbuzi iwini angazi ubaba uGandi engikhuluma naye
nguye kanye ba
ngiyabona so okungaba ukuthi manje abantu baseZimbabwe sibhekane nenkinga yokuthi silwa nabantu abalodlama abalwayo thina sifuna ukuthi sibalandele abanye abantu ngesihle abantu abangakaze nje babe lesihle empilweni yabo abantu abalobucuku nesihluku so yabona into yakhona nje ukuthi nje siyazala nje bona bayabusa bayaqhubeka yiloko vele abakufunayo ukuthi sizophelela kuma-social media la kuma-Twitter lasemsakazweni ephesheya kwelizwe babuGande mina nginje ngisebenza kwenye inkampani la e-South Africa ye-signal distribution sike sazama ukukhuluma nebhazi sithi thina sifuna license ye content distribution imali abayikhulumileyo ngize mangala ma uthula inqube esibhen ufuna ama donations ebantwini waphinda wayo introducer lento yama 2 cents ngathi ngakubona ukuthi ama license abe broadcasting ayesuphana lathi sikuphela ngoNovember kuze kufike lamhlanje sesiregister amakhampani sahambisa izimota sazibhadalela amajuti basithatha ama-license namanje lokhu esibambile asisaqali ku-operate sayibona into yakhona vele angeke iye ndawo manje umsakazi we-t v uyi-one ezimbabwe ubukelwa yilabo lalabo emakhaya bona laba bayabavotela itelevision abayazi inhlelo zabo ama-program zawafi
Mnumzana kubambe kancane kubambe kancane siyabonga kakhulu ngalokho usiphe khona udubo nje ukuthi lamhlanje incingo zethu zigcwele kakhulu kulabaningi abafuna ukuthi bakhulume lapha ecingweni sibongile kakhulu
yebo ba
hayi sibongile
sisataphindira tsanangura zvataurwa nemuteereri hanzi vachamisa vada kuti vazwe kuti hati asi ndachifunga kuti tine mumwe muteereri tingomuzivisa kuti vari parunhare musabva tiri kuya kwamuri izvozvi regai tingotsanangura zvazvichitaurwa nemuteereri anga achitaura nendevele.
Yes, Mr. Chamisa, the caller there is talking about, you know, he's made some efforts, he's tried to meet the government, he's in South Africa, and looks like he's interested in broadcasting. He says he has been trying to get a license, but unfortunately, it seems like the money that he was demanded from him was way too much, and he also feels that new government is there just to enjoy power and not to alleviate the problems that people are facing. He says they just went there in November with the intention of just grabbing power.
Hmm. Let me bring in the next caller. Then maybe you can just respond to both of them, Mr. Chamisa. Mutereri, ndianui? Hello, Mutereri, ariparunare? Ndodaira kuti nhare yake ndofunga yadona vachamisa taura yaititedza kuti connect zvakare muteereri.
Well, let me try to respond to Mr. Nule's challenge. Part of our biggest problem with the Mnangagwa establishment is that they are promising what they are not delivering. They are very high on promises but very low on delivery. They promise a new dispensation when, in fact, what we are seeing is a regurgitation of the same old politics, old policies, and even old personalities. We have not seen a lot of the new faces. A few new faces that have been there are actually too diluted in terms of their impact and influence and direction of leadership. So clearly, there's nothing new in the new. The old can't be new. The past can't be the future. And that has been the problem. So what Mr. Nguye is saying and what he has experienced is basically a confirmation of the things that we have always underscored. But that is not the issue. The issue going forward is for us as Zimbabweans to be able to cure the illegitimacy, to cure the continued cheating in elections, the continued cheating in announcement of elections, so that there is no dispute or contestation around the issue of elections. That is what we must be able to deal with emphatically. And once we are able to deal with that as the first thing, we are able to open the gates and the doors to opportunities, for example, for my brother, Mr. Nguye, there in South Africa. And then, of course, if we have an accountable government, a responsible government, an open government, a government that is truly open, not this one that promises the whole world that it is open for business, when in fact, in reality, it's proving that it is open for chaos, open for looting, open for raiding people's funds, and open for criminal conduct, particularly around the so-called 2% tax, which, again, is a very retrogressive and regressive tax, particularly on the transactions in the world. People are beginning to move in the direction of encouraging inclusive banking. But if you look at what is being done by this Mnangagwa administration is to try and move away from electronic transactions by bastardizing them, criminalizing them, but more importantly, punishing them by, you know, having these transaction tax. These problems can only be resolved when we've attacked the core problem, which is the problem of governance, the problem of legitimacy, and the leadership problem in the country.
Hmm. Aiwa, tinotenda zvikuru vachamisa vangu vachipindura mvudzi wangu asviswa navanxube. Asi vari kutaura kuti zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana munyika makamaita nyaya dzekuti pange pachitedzerwa bumbiro remutemo nekuremekedzwa zvinenge zvadiwa nevanhu zvabuda kubva muvanhu. Tisati taita vateereri vaye vachamisa nandamboisa mubvunzo wekuti vamwe vanyora matsamba pano vari kutauraiwe kuti dambudziko nderekuti mamiriro akaita zvinhu hanzi navalion utawanda murapa vabvunzie vachamisa kuti pane zvavari kuronga here nemamiriro akaita zvinhu munyika zvikuru munyaya dzeupfumi nokuti vanhu vatambura.
Tiri kuronga zvikuru pari zvino hatisi kurara nekuti tiri kuona kuti mumashopu mitengo yapanduka, mitengo yavachimbwa mupengo nekuti payakangoona kuti pabatwa chibharo munyaya dzematongerwo enyika yakabva yaganduka ikaganwa kuti hatiitwe izvozvo. Saka tiri kuona kuti mashopu mapraizi ari kukwira, tiri kuona zvinhu zviri kunetsa, mari haisi kuwanikwa mumabhanga. Ndakambotaura kare kare ndora machitaura zvekuti munyika muno dambudziko harisi rekuti mari hamuna. Dambudziko nderekuti hamuna kutembeka kana kuvimbika kune vanhu kuhurumende yavo. There is a confidence crisis. There is a trust crisis, not a cash crisis. Mari inenge yakazara nevanhu asi hakuna munhu anoisa mari yake mumburiyo yekuti kana akaitsveta inogona kunzi yasvetuka kana kuti yapoya nekokoko. Hakuna munhu anoisa mari yake mudura rine zvipfuku zvekuti ingotsvetwa unobuda hwava hupfu chete, hapachina mari kana kuti udzamu value yemari inenge isisimo. Hakuna munhu anotsveta mari yake muhombodi maanoziva kuti mune rovambira yekuti achinotsveta zvigunwe kuda kubudisa mari yake ruoko runobuda zvaazvigusani zvigunwe zvapera. Hakuna munhu anogara. Saka nyaya inoda kugadziriswa muno inyaya yemabhanga, nyaya yekutwasanudza mirayiro kana kuti urongwa hurumende. Izvi zvinoitwa sei? Ndo pakataura tikati handei kunogadzirisa chikonzero chaita kuti musoro uteme, nekuti ikaita basa rongoti pabuda kabundu toenda kunokaputisa kana kutoda kunokarapa todira GV. Hatipedzi dambudziko nokuti mapunda haperi. Handei kuchikonzero chechirwere
vachamisa. Ndina urombo ndiko kubatai muromo. Paita mumwe muteereri ari parunhare. Muteereri aripo, makadii? Aiwa, ndiri mupenyu. Mungadzora mbichana volume yeredhiyo yenyu.
Regai ndidzore. Munotaura naMakotore.
No, Makotore maita basa. Muri kupi waMakotore?
Ndiri muSouth Africa.
South Africa ingoti iga, nguva dzacho dzinenge dzakudyana dzakumhanya kwazvo.
Ndinoda kutendawo kuna vaNelson nemiya chamisa ndidiko vachamisa zvikuru sei dai pakuita kwavari kuita ikoko kudai vagona kungoitavo sezvidoo zvavakasarudzirwa nevanhu. Nekuti vanhu vakavasarudza kuti vawane zvavanoda kuti vavabatsire pane zvose zvinovanika munyika, asi zvido zvevanhu hazvina kuindira nezvido zvakazoitika kuti vakazopinda paku tungamiriya nyika takazoiswa vamunangapo. Saka inikaa ndakatarisa nhau iri pepapapo vachamisa zvikuru sei dai ivo pachavo vadzora tsvimbo yavo vaita zvido zvevanhu, nekuti vanhu ndo vanotambura, vanova ndo vakavasarudza.
Regai tidzwe kuti vanopindura here nokuti nguva dzapera. Vachamisa hameno zviri kutaurwa kuti dai madzora tsvimbo apo
30 seconds. Vachamisa
tsvimbo handina kumboibudisa. Ndikatozoibudisa munyika munoita wewe. Tsvimbo hatina kuibudisa. Saka devatoti patsvimbo yedu taiburisa pamwe ndezvaiponesa nyika, nokuti zviri pachena ndezvokuti isusu tinoteerera zvataurwa nevanhu vomuZimbabwe. Isu tiri vatungamiriri chete, tinongomirira kuti tinzi uko endai toenda, kana tikanzi dzokai todzoka. Saka takamirira
Mr. Chamisa. Unfortunately, we have run out of time. Thank you so much for joining us.
God bless you. Thank you.
Thank you. You're welcome. That was Mr. Nelson Chamisa, the leader of the MDC. And I would like to thank all the callers who got through and those who did not. Let's try again next time. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemirin, Chitimurambe, Mushitira, Zirongwa, Studio 7.